nagusa zvinhu pasocial media asi ndinotsidza kuti ndakanyora matsamba akaenda kuna president vanga varipo vamugabe ndichitaura nezveuori wanga uchiitika kunet1 ndikazonyora futi rimwe document rakaenda kuna current president vamunangagwa ndichitsanangura uori uri kuitika kunet1 nekupodcast.
Kana muchiti makaendesa umbowo hwekuti pane uori hwaiitika, sei nyaya iyi isina kuferefetwa semaonerenyu?
Ndozvinotondishamisawo chaizvo chaizvo kuti takaisa zvinhu izvi musi wa9 May 2016 kune vakuru vanga varipo vamugabe, asi handina kuwana zvichaitaridza kuti vakatambira mapepa iwayo, asi ndakaisiya kuofisi kwavo.
Kana muchiti pane uori hwaiitika muchidimbu, zvii chaizvo zvamusina kufara nazvo zvamaiona seuori?
Ya, chokutanga ndechekuti vakachinja management yanga iripo kunet1 vachiisa hama dzavo kana kuti vamwe vanhu vakabatana nebank inonzi Netbank, hama dzavo kuzoita hama dzafomer first lady dzakaiswa kunet1 iko isadzingwa pasina mhosva. Vakaita inonzi forensic audit, vakashayiwa mhosva asi still vakaenderera mberi vachidzinga vanhu kuti vaone kupinza hama dzavo. Kuzoita mari dzainzi Net1 ibhadhari kambani inonzi Megawatt Energy yemuchina 4 million, asi takatarisa nemamwe makambani vakati ivo vaikwanisa kuita basa iroro for 155,000 euros, kwete 4 million US dollars yaidikwa iyi. Uyezve mari iyo yainzi ibhadharwe kubhengi rekuMauritius, asi Megawatt Energy yakanyoreswa kusouth africa.
Tichasawo nyaya yamataura yekuti paita sekuti paipinzwawo basa hama dzaamai mugabe, mungati izvi ndo zvakaita kuti nyaya isaongororwe here kana kuti pane zvino?
Ati tinofungidzira kudaro kana anonzi mainterface rally aya aitwa former first lady, ma youth interface rally aya, zvinonzi ngekiri Net1 yaibhadhara mari iyo. So vaida kuti vakaikana kuine vanhu vavo vanokwanisa kudii kuti bhadhara yemari kwakati chichiendesa.